Hatırlayın bir ruku demonstration kuyun DC in Washington Muso Saturday 20th July Muku supporta wano akasungwa kumba We MDC ne mami lagaita enyika edu Chaturu kuona tesi
Pane zvazvinobatsira here kuratidzira kwamuri kuita tichiona kuti hamusiri mega muri kuratidzira takawana svondo rapera vamwe vachiratidzira kuLondon nedzimwe nyika vana veZimbabwe vari kunze mune muchingoratidzira pane zvazvinobatsira here kune zvinhu zviri kuitika kumusha
makore ese atiri kuenda tichinoita demonstration zvinoreva kuti pasi rese rinenge richitarisira kuti kuZimbabwe kune zviri kuitika nekuti isu vari mudiaspora hatikwanisi kuenda kumba tinoita mademonstration iwayo saka munzvimbo dzatv munoziva kuti muunited states mune mastate akawanda vanhu vanotsvakura over 1000 miles vachiuya kuDC kunoratidzira Zimbabwe embassy kuti vanhu vari muno zvizvarwa zvemuZimbabwe hazvisi kufara nezviri kuitika on the ground kuZimbabwe
pane vari kusoropodzawo kuratidzira kuri kuitwa nevamwe vari kuratidzira kunze kwenyika zvikuru kuratidzira kwakaitwa kuLondon vamwe vanonzi vakapedzisira vaakubata-bata gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika vaSB Moyo vazhinji vari kuti zvinonyadzisa chimiro chenyika imi munoti
hapana kusingashoropodzeki nekuti nyango yejesu chaiye aishoropodzwa nemafarisi saka isusu hatingatyi kushoropodzwa nevamwe vanhu asi kuti tichamirira bato redu nevanhu vedu vese vari muZimbabwe vari kutambura nenguva ino pane 90% unemployment rate pasina mari dziri kubuda mumabhanga pasina kudya nekutarisira kuti kurarama kwemangwana yedu yeZimbabwe kunenge kwakamira sei nekuda kwegovernment iripo mazuva ano saka hatinyambotya vanhu vachatishoropodza nekuti zvakabvira kare zvokushoropodzwa tikatya izvozvo nyika haiende pamberi ende kuti shanduko yatikuda kuti iitike haiuye
pane vamwe vari kupomerawo vamwe vanhu vari kuratidzira kunzi vanhu vanenge vachida kutsvaga kuwana magwaro ekuti vange vachigara munyika dzavari idzodzo saka vachizoita zvakadaro munoti
ndinenge ndichida kuonawo kuti ivo vari kushoropodza ivavo kuti vagare munomo vakawana sei ivo mapepa acho ende tichitaura izvozvo futi handifungi kuti vanhu varikuda kuti zvinhu zvemapepa zviite ndinoziva kuti nemiwo muri kundiinterview mukoma wangu muri kutumidzira mari mazuva ese kuZimbabwe kuti muchengete mhuri yenyu saka kuti tigare munomo chinhu chakanaka asi mademonstrations haasi emapepa chete mademonstration vanhu vanoda kuratidza kuti kumba zvinhu hazvina kumira zvakanaka ndinoziva kuti vazhinji vanogara mudiaspora vari kuda kunogara kuZimbabwe asi nekuda kwekumira kwakaita nyika hazvisi kukwanisika saka ndo mhinduro yangu pane nyaya yakadaro vanhu vezimbabwe ngatibatanei tive vamwe tiratidzire kuti utongi huripo ikwe zvino hakusi kuti tiri kuvenga vanhu varipo asi vari kutadza zvavakapromiswa nezviri muconstitution yedu bumbiro renyika